Sata sangana nacho ndeche kuti ZANU PF ya deploya wechidiki vayo kuti vakonzerese kuti vamise ma meetings edu. So isu taona kuti hatingaendi mberi ZANU PF ichiita zvairi kuita. Ndosaka wechidiki ve movement for democratic change vachitungamirwa na Commander Cecilia. Vadeploya wechidiki kuti vameke sure kuti vanoprotekta mukuru wenyika nekuprotekta leadership kuti meeting dziende mberi. Ndosaka taita ma meeting edu successfully sezvikuru reportwa ma picture muri kumaona ma video zvimati goni kuzoisa nekuti tingakwadzisa vamwe vanhu nekuti ZANU inohla kuti tava hurumende iri kutera yakunopinda.
Muri kunzwei muri kuonei mamuri kufamba umu vasiziva?
Vanhu vese chandaona semutauriri wemovement for democratic change ndakamirira mutauriri wedu vaadvocate Mahere ndechekuti vanhu vese mumasvingo mumareserva vari kutaura kuti yes machallenges tinawo, yes ZANU PF inotyizira vanhu, asi isu semapurisa, isu sematicha, isu sevagari vemuno mumasvingo tiri kuti mukomana ngaapinde, nekuti kupinda kwake ndokupinda kwedu. Ndo mashoko ari kutaura nevanhu.
Pane zvamuri kuronga here kuti misangano yenyu irambe ichibudirira?
ZANU PF maitira ndeyekuti inoshandisa mhirizhonga against our leadership and our people. Isu semovement for democratic change tinoramba takamira panyaya runyararo tichiudza vatsigiri vedu kuti vanhu ngavasaita mhirizhonga mumamisha, nekuti ZANU iri kuda kupusha isusu vebato remDC kuti tiite zveviolence. Asi taudza vanhu vedu kuti munhu wese, hakuna munhu anofanira kuita violence, but tinofanira kuramba vanhu vedu vari vigilant and committed kuti tiende mberi.
Munofungei nekuedza kuvhiringwa kuri kuonekwa mune dzimwe nzvimbo dzamuri kuenda?
Isu tiri kuenda mberi nemapurogiramu edu, nekuti gore rino takaita wirirano, takaita sunga wirirano sevanhu vemovement for democratic change kuti nguva ino ndeyekubatanidza munhu wese, mavenda, madriver, maconductor, mastudents, maticha, mapurisa, masoja, munhu wese paite gungano panyaya yekuti pari kudiwa shandiko munyika muno. Hazvina basa kuti tiri kutungamirwa nani, asi vanhu vezimbabwe vese vari kutaura kuti patinoita gungano rese tinofanira kuti isu sezvizvarwa zvezimbabwe titaure, tiwirirane kuti mukomana ngaapinde, because iro rodonzo ratiri kufamba naro sevanhu vemuzimbabwe.
Vasiziva, bato renyu richaita sei nenyaya dziri kuramba dzichiitika idzi?
Isu semovement for democratic change basa redu nderekufambisa shoko, asi munyika muno vanhu vese vaita sungawirirano panyaya yekuti panofanira kuitika shanduko munyika muno, because vanhu vari kurarama netsaona. Vanhu havasi kuwana mari yekubhadhara zvikoro, vanhu havasi kuwana mushonga kuzvipatara, vanhu havasi kuwana minda yekuti varime. ZANU PF iri kutora land, iri kutora vanhu minda. ZANU PF iri kunyima vanhu pekugara. ZANU PF iri kurwa vanhu. ZANU PF iri kuwadza nenzara munyika muno. Salari haina basa, vanhu havachawani mapenjeni, hasina basa munyika muno. Asi isu semovement for democratic change tiri kubatana nemunhu wese weZimbabwe kuti paite shanduko munyika muno.